Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 23/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakambenge vaita sevaraswa nebato iri. Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa muBulawayo nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera vamigwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba panguva ino yezoro rekisimusi. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakanga vamboita sevaraswa nebato iri kuti vapindewo mukomiti iyi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vamunangagwa vadzosa vazhinji vagara vari mukomiti iyi kusanganisira mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa kuti vave nhengo dzepolitburo kwemakore mashanu ari kutevera zvichitevera kongresi yechinomwe yakaitwa nebato iri masvondo mashoma adarika. Pakaitwa kongresi iyi vamunangagwa vakabva vadoma vatevedzeri vavo vakonstantino Chiwenga navakembo Muhadhi pamwe nasachigaro webato amai Opa Muchingurika Shiri pazvigaro zvavainazvo zvakabva zvangovaita nhengo dzepolitburo dzizere pachitevedzerwa zviri mubumbiro rezanu PF.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents.
Ndave kugadza zvino komiti dzere yePolitburo yeZANU-PF. Sekutaura kwandaita, ndine vatevedzeri vemutungamiri vebato vaviri. Sekutaura kwandaita, ndiComrade Chiwenga naComrade Muhadhi. Sachigaro webato ndiComrade Opa Muchingurika Shiri. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa ndiComrade Obert Moses Mpofu vachitevedzerwa naLieutenant General Nyambuya.
VaObert Mpofu vadzoswa pachigaro chavagara vainacho chemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato uye amai Mabel Chinomona vadzoswawo pachigaro chavo chemunyori anoona nezvemadzimai uku vatino Macharakaire vachiitwa munyori anoona nezvevechidiki. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda ndivo vadomwa kuve munyori wezvemitemo vachitsiva vapowo Mangwana avo vaitwa munyori wezvemigodhi. VaChristopher Mutsvangwa vadzoswa kuitwa mutauriri webato uye vachange vachitevedzerwa naamai Chidosa Nyatwe. VaMunangagwa vadomawo vamwe vanhu vanga vave kumahombekombe kwezvematongerwo enyika vakaita savaWebster Shamu avo vaifungidzirwa kuti vaitsigira amai Joyce Mujuru panguva iyo vaMunangagwa vaikwikwidzana naamai Mujuru kuti vatore matomo kubva kune vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe navasupa Mandu Wanzira avo vanofungidzirwa kuti vaive kuchikwata cheG40 icho chaitsigira mai Grace Mugabe kuti vatore matomu kubva kumurume wavo hurumende yavamugabe isati yapidigurwa nemauto. Vashamu vaitwa mutevedzeri wemurongi wemisangano kana kuti deputy political commissar vaJames Makamba avo vakarambidzwa kukwidza pachigaro chasachigaro weZANU PF mudunhu reMashonaland Central vakaitwa mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekutakurwa kwezvinhu. VaManduwanzira vaitwa munyoro anoona nezvematunhu. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuChinoi kuti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
ZANU PF iko zvinezvi yasvika payapererwa ichazivi zvokuita zvachose. Apa vanhu vavadzorera mupolitibhuro vana Shamu, vana Supa, vana James, inyaya yekuti kunzvimbo dzinogara vanhu ivavo vari kuona kuti hakusisina munhu achanyanyoda zveZANU PF kana vanhu ivavo vasiri mumusangano. Ndokusaka vakungovapfekedzera pfekedzera.
Asi mumwe anoongorora zvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati kudomwa kwavashamu kunoratidza kuti munhu ane ushingi.
Munhu asingadzokere kumashure zviri nyore nyore nekuti katarisa makore apfuura zvaita sekunge zvematongerwo enyika zvainge zvavaperera. Tisharangarira vashamu vachinyadziswa zvikuru vachinzi vaitsigira mai mujuru zvikaita sekunge vashamu vapera. Asi kana paine chinhu chinoburitsa kutsungirira mubato reZANU PF ndisingazive kuti chii chinokonzera kudaro kugara mune zvematongerwo enyika kwavashamu. Ndinoona semunhu hangu ane ruzivo nezvokuti basa remusangano ringafambiswe sei uyezve ane kutsungirira kukuru.
Pasi pebumbiro remitemo reZANU PF mutungamiri webato ane simba rekubvisa vanhu vaanenge adoma kuva mukomiti iyi paanenge adira uye vadomwa ava vachange vari pazvigaro izvi kwemakore mashanu ari kutevera pachazoitwa imwe kongresi yebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nhengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kubulawa yenezuro dzapiwa mukana wekuve nemhuri dzadzo panguva ino yezororo rekisimusi mushure mekubvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vatatu ava havanoti muzvare Samukeliso Chuma, vaMelusi Nyati navatamutsanga Ncube vakasungwa mushure mekuungana pachiumbwa chamushakabvu Joshua Nkomo pavaikurudzira veruzhinji kuti vaungane varangarire vanhu vakashaya munguva yegukura hundi. Vatatu ava vanzi vasakanganisa vafakazi vagare pakero dzavakapa kudare uye vanotarisirwa kudzoka kudare musi wa20 Ndira gore rinouya. Kusungwa kwavo kwakashoropodzwa nemasangano akawanda kusanganisirawo sangano reAmnesty International. Apo kwasara zuva rimwe chete kuti vanhu vapinde muzororo rekisimusi, vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera mumigwagwa vanoti bhizimusi harina kusimuka gore rino sezvinotarisirwa panguva yezororo rakadai. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevari kuchema-chema nekuderera kwebhizimusi ndimuzvare Patricia Ticharwa, vane chitoro chinotengesa hembe mudhorobha. Muzvare Ticharwa vati sezvo gore rino zvinhu zvanga zvisinganyatsofamba zvakanaka, vanga vaine tarisiro yekuti vanhu vogadzira kisimusi zvinhu zvichachinja.
Tichitarisa nemaprevious years, this Christmas hakuri low business. Vanhu havasi kufamba sezvavanosimboita kana ya Christmas, vanhu vanoita apresha, vanhu hachachitenga. But this year iritoita kunge tisati takutombosvika paChristmas, saka ndingangoti business riri low, hakusinyatsa kutengwa chaizvo chaizvo zvatine tichiexpecta, because Christmas ndo yatinosowanzoitawo mari. But this year vana vana mari.
Amai Benuda Konje vane vana vatatu vanotengeserwa kumusha weGlenview vatsigiro vachiti veruzhinji vari kuratidza kuti havana mari uye havasi kutengerwa sezvavange vachitarisira.
Isidesi hakuna mari patisakangotikangona maMercedes bata havana mari mumutonotwera kana kweni kana kushaya, vanhu vakaomerwa wozi kuti zvinofambe nonge mari ichitenderera.
Amai Jane Sanue mumwe mutengesi vatiwo kushayika kwemari kuchakanganisawo zvirongwa zvavo zvekugadzirira vana pakuvhurwa kwezvikoro.
Tasanawo neholidhi yasvika izvi zvakaoma, kana ana mari aisi kutenderera tachitarisira kuti neholiday zvinogona kufamba but pakaipa hakuna mari kunzi upenyu hwakatotiomera kana vadatsvagira nzvimbo dzemagrade hani ndokarikupa mari dzacho kuti mari hakuna.
Nyanzvi mukuongorora zveupfumi vamasimba manyanya vati kuderera kwebhizimusi panguva ina hakukatyamadzi vachiti vanhu vari kutambira mari shoma dzisingakwani.
Tiri munyika iri kutambirisa vanhu mari dziri pasi, muchirungu anoti low wage economy. Zvinoreva izvo kuti tiri mudambudziko rekuti mari dzinowanikwa nevanhu vakawanda imari dziri pasi pasi. Zvino izvozvo zvikasangana nedambudziko rekuti mari yakawanda haisi kutenderera iyo iri low wage economy sokutaura kwandaita pachirungu, asi iri mari iri pasi pasi mukutambirwa kunoitwa mari nevanhu mukati mamabasa avanoita. Izvozvo zvinotoita kuti paite dambudziko rekuti avo vanonzi varombo vaya urombo hwavo hunotengwa hwakutowanda.
Vaendererawo mberi vachiti mari haisi kutenderera munyika sezvo zvinogadzirwa munyika zviri zvishoma, izvo zvoitawo kuti vanokwanisa vanoshandisira mari dzavo kunze kwenyika. Asi mumwe wevechidiki vahwanda Kapesa vati vagadzirira Krisimusi zvakakwana.
Vabereki, ini ndikufairwa neKrismasi zvaizvozvi. Krismasi iri kundiita bhoo bekause ndozorakazvara yes ndagadzirira Krismasi ini ndatenga ende ndabhaya zvinhu zvangu zvandatenga ende ndikunoroserwa namadhambadheni ende zvese ndinazvo for this Christmas.
Gore rino Kisimisi change chicherechedzwa musi wesvondo, asi vazhinji vachichema-chema nekuoma kwezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, vagari vemumadhorobha vakawanda vari kutya kuti vachatamba Kisimusi nemusi wesvondo zvinhu zvisina kuvamirira zvakanaka nekuda kwekudhura kwezvinhu, dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uye kushomeka kwemvura yekunwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemasvingo amai Judas Vanda vati matambudziko akaita sekushayikwa kwemagetsi nemvura apa kuti mumba mavo mushayiwe mufaro.
Aiwa, Krismas yegore rino hapana kunakidza kwaitaita, nekuti tatambura chikafu chedu chese chiri kuora mumatizi kupfurikidzwa nokushayikwa kwamagetsi. Kugeza kwacho hatigezi, hatiwachi, hatiiti chero chinoshandisiwa nemvura, hatigoni kushandika nokuti hapana mvura, hapana magetsi.
Mashoko aya atsinirwa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akile vati pasina magetsi hapana mimhanzi inodikana pamhemberero dzakaita semusi weKisimusi.
Mukatarisa kuti vanhu vazhinji vazhinji mhemberero dzeKisimusi dzine chekuita kwekuridzwa kwemimhanzi uyezve kubatidzwa kwemagetsi nezvinhu zvakasiyana-siyana. Saka kushayika kwemagetsi kunoita kuti vanhu vagari vange vanopinda muzororo iri. Tingati pachirungu vanopedzisira vakunzi vanenge vasisina tariro nechikonzero chekuti zvinobva zvaita kuti Krismasi iyi ive Krismasi yakasviba.
Mumwe mugari wemumusha weAscot kuGweru vaCharles Mazoro dzevati dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzimwa kwemagetsi richaita kuti vanhu vapedze zuva rose vari kuzvibhorani kana kuti kumatsime apo vanenge vachifanange vachifara.
Krismasi yasvika kudai zuva zvati tine matambudziko akasiyana-siyana akawanda atiri kusangana nawo. Mari hadzisi kukwana uye vanhu havasi kukwanisa kuzvitengera zvizhinji zvekuti vafarewo nemhuri dzavo paKrismasi. Zvimvura izvi zvatowedzerawo matambudziko agara kusanganikwa naona vagari nokuti magetsi hakuna, mvura yacho haichakwanisi kufambiwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari veBikita reBikita Residents and Ratepayers Association vaMark Mutengani vanoti nyika yose chero kumaruwa kunoda magetsi nemvura kuti Kisimusi itambike zvakanaka.
Aisu agare kuBikita hakuna Kisimisi yatingati ine musoro iri kuzoitika nekuti vezino vari kutoti hatina magetsi ekupomba mvura, vedzese kuti hatina mvura yekupomba magetsi. Saka zvakangooma Kisimisi ino kungova mazuva achangoverengwa kuti takapfuura musi wa25 December iri zuva reKisimisi. Zvakaomera Bikita, zvakaomera Zimbabwe yese.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vanoti dhorobha ravo pamwe nemamwe maguta vari kuzama kutaura nezesa kuti isadzine magetsi kunopombwa mvura.
Saka takangofanana nemamwe madhorobha mazhinji ari muZimbabwe ari kuita dambudziko rokupa vagari mvura yakakwana nokuda kwokuti hatisikwanisa kuwana kupomba magetsi. Tikumboedza kumboengeja zvese apo nepaa bhari zvese iri kungotipawo mapromisi kuti kana zvizvavo zvikange zvanaka vachatipawo kana dedicated line.
Mutauriri wezesa munyika Dr George Manyaya vanoti nyika yose yakatarisana nedambudziko remagetsi, asi vati makanzura asati vasvitsa chikumbiro chavo chekuti kunogaiwa mvura kusadzimwe magetsi.
Handisandaona kuchema chema kana kuti vakanzurwa Pasinzi madaro, nisha investigate, tonyora, tonyora statement. We can go through statements, kuti we investigate, kuti dikomende paninya satanzo, wakata mbo komplena wajiri makanzo.
Atina kwanza kubata kurukuta reze mando zemoto munyika, wasoda jemu. Sese wange vasirikudaira nhare mbozha yavo asi vakaudza vatori venhau kuti vanotarisira kuti musi wekisimusi magetsi anenge ariko munyika kuti vanhu vafare. Zese ari kutadza kuwanisa magetsi nekuda kwekushomeka kwemvura mudhamu rekariba uye kukundikana kwehurumende kugadzira magwenya emagetsi matsva munyika. Kukwereta magetsi kune dzimwe nyika kuri kunetsawo sezvo zese ari kutatarika kubhadhara zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti inotungamirwa nebato reDemocratic Party muAmerica iri kuferefeta kurwiswa kwemuzinda weCapitol musi wa 6 ndira 2021. Yaburitsa gwaro rayo rekupedzisira, yakaburitsa pachena kuti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanofanirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kuitika pari zvino muSouth Africa kuri pastage 6 kunoreva kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvichange zvichishaya magetsi kwenguva inogona kusvika kumaawa masere pazuva paine mukana wekuwedzera nguva iyi munguva yezororo. Dzimwe mhuri 24 dzemuward 10 kumhondorongezi dzinoti upenyu hwadzo hwashanduka nekuda kwebindu radzakatanga nekuda kwekubatsirwa kwadzakaitwa nekambani yemigodhi yeZimplats. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bindu iri rinorimwa garlic, tsangamidzi neturmeric iyo ine midzi yakangoda kufanana netsangamidzi mukutarisika, rakatangwa nemhuri idzi gore rino muna Chivabvu uye dzakatanga kukohwa muna Gumiguru nekutengesa zvirimwa kutanga kwemwedzi uno. Vakawanda vakawana mari pakati pemadhora mazana mashanu kusvika pamadhora chiuru chemari yekuAmerica iyo vanoti iri kushandura upenyu hwavo sezvo vaimbowana mari shoma pavairima chibage chete. Mumwe ari kurima garika akawana mari inosvika mazana manomwe emadhora ekuAmerica. Amai Evelini mupamba wachi vanoti pavakatanga zvainge zvakaoma.
Ndobva tatanga kushanda isusu nemombe dzedu masend holders 24 ndobva tagadzira mabedzai, ndobva tapedza ndobva tazosheya namanti send holder imwe chete, two beds svika takwana test. Takashanda masketa akadona nekuonda nekushanda, haiwa pakasenzwa muchiona panaka kudai.
Amai mupamba wachi vanoti vari kufara nemari yavakawana zvekuti kisimusi ino vachafara nemhuri.
Takaita mari dzedu izvozvi Krismasi dziri kuyaiha mumwe noumwe nemhuri yake tiri kutofara.
Mumwe ari kufara nekuda kwebindu riri kuvapa pundutso iri ndiva Igwani Piki, avo vanoti vakawana mari iyo yakaita kuti vakwanise kutenga mbeu yechibage nefotereza pamwe nekutenga zvekudya zvemhuri yavo.
Gadheni rino rakatibatsira zvikuru nguva yatakatengerwa galiki yatakabudisa muno inguva yekuomerwa kwavabereki kana kwemafamasi.
Kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka, varimi ava vanoti hapana mvura yemutsime isina chura, vachiti vari kutenga zvirimwa zvavo veTraditional Grains Producers Association kana kuti TGPA, avo vakavapa mbeu vari kuderedza ukoshi kuti vabhadhare mari shoma. Vapiki vanoti kunyange gariki ravo ranga rakakura asi mari yavakapiwa yainge iri shoma, vachiti vangadai vakawana mari yakawanda kudarika mazana masere avakawana.
Tandokurudzira igrade nekuti quality yegariki anga ari mazihombesa zvokutiwo pagrade ivapa tachikurudzira kuti vanyatsoongororawo zvakanaka. Pavangoti sedzee kunyange takafara hei taona sekuti grade yakati dzikisirei.
Asi vaBatson Nyabadza vanove mukuru wekambani inotenga zvirimwa zvevagari ava yeTraditional Grains Producers Association vanoti zvirimwa zvinosiyana zvichienderana nekuti zvaiswa mufudze nemvura yakazvikwanira here uye kuti zvakasakurwa zvakanaka here kuti zvive zvemhando yepamusoro. Vanyabadza vanotenda kuti varimi vari kudzidza kuita zvese izvi kuti zvirimwa zvavo zvipinde mugrade repamusoro kuti vawane mari yakawanda.
Chino chese
uchitanga munoita machallenge vanopangidzwa kukura kwegarlic zvinoita kana yarimwa nemuto wakanaka chinoita ngechekuti vanorimira pamwepo asi maitiro vanoita pane mugomba yavo zvinosiyana vamwe vanoita manyuwa mashoma vamwe vanoita mvura shoma vamwe vasakuriri zvakanaka sora rodya manyuwa saka grading ndo critical element I think wakaona vega mutsauko wake kuti tinorima namaini asi onei mbeu dzavo dzakakura kupinda dzangu saka
vaelias nyamombe vanoti chakanakirawo kurima garlic tsangamidzi netumeric ndechekuti hazvidhure sezvo vachishandisa mufudzi wemombe uye vanotenga vanovavinga kunzvimbo dzavanogara mumwe mudzimai akafirwa nemurume amai Roda Stole vanozivikanwa saamai Bhinya vanoti mari yavakawana yakavapa tariro yekuti vanogona kutenga mombe dzavo pagore chipiri gore rinouya
ndandafunga kuti ndatenga chimhuru tigorega kuramba ndongoitisa maricho tikatenga chimombe uchakati inini chengo chingava chimwe ndowana vamwe wokubatanidza naye zvofamba ndo pane chishuro
mukuru anoona nezvekudyidzana mukambani yezvimplus kana kuti community relations officer vageorge matsoka vanoti vacharamba vachiyamura vanhu vemunharaunda dzavanoshandira uye purojekiti yebundu inoita kuti vaone mari nguva dzose uye kwavanotengesera kuripo kare vamatsoka vanotiwo bindu iri riri kuita kuti madzimai ave nemari dzavo vega kuburikidza nekurima uye mari yavo vanoipuhwa pavanenge vatengesa ari madhora ekuamerica varimi ava vakapanana nzvimbo yakareba mamita zana nemakumi masere uye akapamhama mamita maviri vanoshandisa mvura yavanochera pamugodhi wakacherwa nezimplus uye vari kutarisira kucheresa mumwe mugodhi wega varimi vakawanda mumatunhu akasiyana-siyana munyika vave kurima garlic vachibatsirwa nemasangano pamwe nemakambani akasiyana-siyana anosanganisira Zimtrade uye zvirimwa zvinoti garlic tumeric netsangamidzi zvirimwa zvinonzi zvine musika wakatomirira kunze kwenyika ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nonurai Jena
What's a Friday, 7 Zupogine? What's a Friday, my...
Muchirongwa chedu chemagitare chasvondo rino, tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Benson Machanga, anozivikanwa neremagitare rekuti Titans, uyo anobva kumashava. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndandakarara. Around 5 a.m. Maxim. Nakatawo merera. Nganzwa ndakutsikirirwa kana mata. Vazvakashaya basa. Pakarepo ndakazonzwa mupande panze. Pandakavhura window napepuka. Ndikaona kusina makore panze.
Magitare takamatanga mugore ra2015.
Ama shamwari vabereki vaitwo kudii pamakazvitanga?
Pandakatanga zvemagitare, ndaizama nepandinogona napo kuvanzira vari kumba vazaziva kuti ndozviri kuitika. Nyange mazikoma angu, nekuti ndaiziva kuti vaizoti chimboita zvechikoro. Ndinorangarira rimwe remazuva, mama vachinditi haungamhanyisi mbiri chimbosiya zvemagitare.
Mumhanzi wenyu uri kutambirwa sei muvanhu?
Maonero andinozviita, music iyi iri kutambirwa zvakanaka chose. Ndinoona patinofamba, vanhu vanoratidza kuifarira music iyi, vachitipawo yavanotiwo pachirungu positive criticism, vachiti shamwari, ramba uchienda mberi.
Zvamungati ndo zvinokutambudzai mugemu renyu remimhanzi iri ndezvipi?
Machallenges atinosangana nawo, tine machallenges ekushaya mari yekurekoda music, nemari yekushuta mavideos ane quality, nezvakare tinoshaya exposure kune market iri kunze. Zvireva izvokuti vanhu vasiri munharaunda yandinogara havakwanisi kunzwa music yangu because handina mari yekuti ndiinde pamaplatforms mahombe anozikanwa nevanhu pakazara vanhu. Asi tinopa kutenda imi Studio 7 matipa uno mukana kuti tinzwike nyika yeZimbabwe.
Va vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Kune vese vanoda kutibata pafoni kana pa WhatsApp tinowanika. Namba ndozinoti 0775 52 3446. Uyezve pa Facebook tiripo page redu rinonzi Titans Crits, pa Instagram, pa Twitter Titans Crits, pa YouTube Titans Crits Music.
Mune zvamungadewo kusiyira vanokuteerera here nekamwewo kambo kamungade kubuda nako mudariro sechishanu kudai Woza Friday timbokati chwaa?
Izvezvi ndine damba refura ndinaro rinonzi Hope kana kuti Hope Album, rine masongs anokwana kusvika iwo 12 rakabuda riripo paYouTube. Chikonzero takariti Hope Album ndechekuti tiri kupa tariro kune munhu wese ane zvese zvaari kuita kuti asaneta simba mukaka rinodzinira. Vanhu ngavaramba vane tariro kuti rimwe zuva zvichaita nani, ngavasa give up, ngavaramba vachishanda kusvika zvavo zvaita. Paalbum iri takashanda na Legion, takaita kolabo na Legion, na Lifire, na Celidi, na Haina. Producer wealbum iri anonzi Magiston Flex.
Moti wanisa uzororo patinozambira minamato, moti pao minduro ndakakurira mujangwa musina kana chiedza. Ndiyamureiwo zvorwadza, inzwaiwo minamato. Hondo yangu ingori yerugare, zvimwe hazo zvimwe zvingazouya. Hondo yangu ingori yerugare, zvimwe hazo zvimwe zvingazouya. Ndakakurira munamo Ishe wangu, hama dzese dzakaenda. Ndipei meso Ishe wangu, itariro nekutenda. Wandinobva angori matongo, wandinobva angori masango. Baba minamato, dairai minamato. Uhope ingawane ndinorota. Baba minamato, dairai minamato. Ndinorota baba, hondo yangu ingori yerugare, zvimwe hazo zvimwe zvingazouya. Hondo yangu ingori yerugare, zvimwe hazo zvimwe zvingazouya. Kuchema kuita kunge mutemo, kusuwa ngakubude muhana yangu. Misodzi yangu ngaibudire kunduso, misodzi yangu ngaidiridzire rugare. Iyo namo yakandionesa chitsvuku, autano hauna kumira mushe. Baba tinozama zama 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 asi zvinoramba. Patino bata 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 mumishando zvigofamba. Hondo yangu ingori yerugare, zvimwe hazo zvimwe zvingazouya. Hondo yangu ingori yerugare, zvimwe hazo zvimwe zvingazouya. Ndakakurira munamo Ishe wangu, hama dzese dzakaenda. Ndipei meso Ishe wangu, itariro nekutenda. Wandinobva angori matongo, wandinobva angori masango. Baba minamato, dairai minamato. Uhope ingawani ndinorota. Baba minamato, dairai minamato. Uhope ingawani ndinorota. Baba hondo yangu.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukomana wechidiki ari kusimukira Titans Benson Machanga. Manzwa muhurukuru yanga achiita aina Ivan Zininga weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kukurukura pamusoro pegadziriro dzezoro rekisimusi dzamuri kuita imi vateereri muri kumativi mana enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rezano PF yevari mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanodoma nengo dzekomiti yepamusoro mubato ravo repoliti bilo. Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kuvulawaya nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera mumigwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba zvakanaka panguva ino yezororo rekisimusi sezvavanga vachitarisira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gaino Gumede Saidi.